zvedu sehurumende kuti vachapavanhu vanoshanda muboka rezveutano mari dzavo dzemabhonasi dzegore rapfuura vabudirira mushure kwekunge nhasi ranga riri zuva remuhoro vashandi vemubato rehurumende vese vari kuratidza mufaro kuti mari yavo yebhonasi yauya.
Tichiona kuti panga patopera mwedzi mishanu kubva panguva yamaifanira kunge makawana bhonasi irori, mari ichine chiremera here chavanga vakatarisira chebhonasi? Tichiona kuti yazouya kwapera mwedzi mishanu.
Iroro idambudziko guru nekuti mukatarisa kuti bhonasi yaifanira kunge yakauya gore rapera. Izvozvi kwatove nemwedzi mishanu tatanga gore mushure mekunge yaifanira kunge yakauya. Pane vamwezve vashandi vehurumende vasati vawana, vakanzwa kuti vamwe vachawana nemuna August. Izvi zvinovhiringa pakuti mari iyi valu yayo yaifanira kunge inayo pakushanda kwayo sebhonasi inenge yakushaya chimiro. Saka tinokurudzira hurumende kuti zvichienda mberi zvakangonakawo kuti vanhu vawane bhonasi mugore ravanenge vaishandira.
Manga muine zvimwewo zvinyunyuto nezvichemo zvamaidawo zvigadziswe nehurumende mazuva amamboranwa mabasa aya, pane zvazvakagadziriswa here?
Ya, ndingati patakanga takaranwa mabasa pakuzodzokera kubasa kwatakaita pane zvatakanga tabvumirana. Zvatakanga tabvumirana izvozvo hurumende yazadzikisa. Takanga tabvumirana nekuti vakanga vatitaurira ivo kuti vachaunza bhonasi uyezve mari inobhadharwa nachiremba pakushanda kwavanda husiku kana kuti yeon kuallowance vakanga vati ivo vachawedzera ne$72 inova yawedzerwa muhoro wavatambirwa nemachiremba muzuva ranhasi.
Ko, nyaya dzemabasa evana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo zviya zvamairwira?
Mabasa akanga avakatipromisa mabasa aripo nekuti vana chiremba vakanga vapedza zvidzidzo zvavo. Vamwe vacho vakatowana mabasa izvozvi kutaura kuno vave kutoshanda kuzvipatara zvekumaruwa kana kumarudzevha. Asi dambudziko riripo nderekuti tichienda mberi hurumende inofanirazve kuti vagadzirise nekuti kune vamwe vana chiremba vachiri kudzidzira mabasa aya vanofanira kunge vaine vimbiso yekuti pavanopedza vanowanawo mabasa yekuti vashande muzvipatara zvehurumende vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe.